Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 17 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda munyika voshora zvikuru kurohwa kunonzi kwaitwa mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Kanembe vanozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri kurufu rwevaimbo wemutungamiri wenyika yeZambia vaRupia Banda. Indwe mimwe misore na odzedu dzanasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti munyika maberekera ingwe zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzaro kwasara vhiki rimwe chete kuti nyika iende kusarudzo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights raburitsa padande mutande raro reTwitter kuti vaGodfrey Chidau Karembera nengo yebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vanozikanwa nekuti madzibaba veshanduko varohwa vari mumaoko emapurisa kukamba yeHarare Central. Sete lecturer inotiwo vari kupomerwa mhosva yekusazvibata zvakanaka paruzhinji vachinzi vanga vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vaNelson Chamisa veTwitter. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko ratiwo padande mutande reTwitter pari kuitwa tsvakurudzo nezvenyaya yekusabatwa zvakanaka kwavakarembera vari mumaoko emapurisa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kuongorora nyaya yekuti varohwa vari mumaoko emapurisa uye imwe nyaya vari kupomerwa yekuti vange vachitsvaga rutsigiro zvisina mvumo yemapurisa nekunziwo vatuka mapurisa pavange vachida kusungwa. Mutauriri weCCC muzvaefadza emaere vatiwo imwe nengo yava maitokozi leDuve vari kuda kutsvaga chigaro cheukanzura kuUmuzimwane Ward 20 vakarara vachishungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANPF.
CCC hatisi kufara zvamuchose electoral environment iriko ZANPF iri kushandisa mhirizhonga neviolence nhasi chaiye madzibaba veshanduko vasu kwa pedze zvondo bavarohwa zvakare takaona kukwekwe vambezano pie vakakonda mboneni nyube zvakare tine nyaya ya Erasmus Nyandoro kuHarare East akarohwa zvakare nevanhu nemapurisa uye kuHarare East kwaitika violence nemataki vezano pie. Tine nyaya ya Tobekile Dube aruku bawayo zvakare akarohwa nemataki vezano pie.
Mune imwe nyaya bato reZANPF rinoti rinoda kukunda sarudzo zvakachena uye ishuviro yavo kuti mapato ese zvematongero enyika akwanise kutsvaga rutsigiro. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, murongi wemusangano nekufambiswa kwemabasa mubato reZANPF vaMike Bima vati bato reZANPF rinoda kuti mapato ese havachakwikwidzana nawo musarudzo vatsvage rutsigiro vakasununguka uye kusina mhirizhonga.
As we go into elections, all parties should be given the opportunity to go and sell what they want to do as a government. We'll carry the day. So we've no fear. We wouldn't want to run a race where we run it alone. Otherwise, there is no competition. So we are as a party. We would like to to compete. We are ready for competition, and we will win in that competition. But we want to win in a free and fair manner. That's why we, as a party, we don't condone issues of violence. We want fair play.
Atichi uye atidi makundano atiri tega sebato tinotoda kukwidzana nevamwe uye tichawina asi toda kuwina zviri pajekerere atitodi mirijonga
vati obato rezanpf rukushandisa sarudzo dziri kutarisirwa muna kurume sechiyero kuona kuti zviga zvehurumende zviri kutsigirwa here vaenderera mberi vachiti bato ravo ratotangawo kupa ruzivo kuna vachange vari panzvimbo dzekuvhoterwa kana kuti mapolling agents asi muzvare vati ibasa rezanpf kutaura zvekusada mhirizhonga asi vachiita
kuti zanpf inotaura sezvaita vabina izvozvo kuti havasikuda mhirizhonga asi on the ground mhirizhonga ndoyavari kutoshandisa
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vasidix muradzikwa vatiwo mamwe mapato munyika haasi kupiwa mukana wokutsvaga rutsigiro
rinonyenga rinohwarara uye zvedindingwa harichinji mavararo zvinhu zvizhinji zvinovimbiswa nekutaurwa nebato rezanupf asi nguva zhinji harizozadzisi zvarinotaura mamwe mapato haasi kuwaniswa mukana yakakodzera anoshandisirwa mhirizhonga nemitemo yainonzi lawfare pachirungu kana vachida kuita marali kana kuti vabudewo zvavo pazvivhitivhiti kana nepedzero dzenyika panguva yatikatasana navo mabielections harisi kuitika zvinhu izvozvo saka yangorovo mashoko zvavo kwete kuti ndo zvarinoita bato iri bato remhirizhonga
sarudzo dzemabielections dziri kutarisirwa kuitwa musi wa26 kurume ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri kurufu rwevaimbo vemutungamiri wenyika yeZambia Varupia Banda. Nyika dzanga dziine vamiriri parufu apa dzinoti Namibia, South Africa, Botswana, Eswatini, Angola neDemocratic Republic of Congo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mumiriri weWarren Park mudare reparamende vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaShakespeare Hamauswa vakambodzidzisa paMulungushi University kuZambia.
Rufu rwavaRupia Banda ndingati rufu rwuri kuchemewa nevanhu vemuSouthern Africa kunyanyanyanyawo vanhu vemuZambia. Asi tichitarisawo kuti munhu anga ari national leader kuZambia akava vice president wenyika yavo kubva muna 2006 paakaservawo nguva iyoyo Zambia yanga iri ichiendawo matingati muchirungu through transformation yekuti nyika yavo yakanga ine ikonomi yaigadzikana zvematongerwo zveupfumi zvanga zvichigadzikanawo munyika mavo pachitungamirwa navamwana wasa asi vaRupia Banda tinozoona zvakare vanhu pavanofa vanhu vanotarisa zvavakaita zvakanaka asi pakupedzisira rwendo rwavo haruna kupengerwa pera zvakanaka pavakanga vachiri muhurumende.
Ende zvipi zvimwe zvipomerwa izvi vaHamauswa?
Tinomuona vaRupia Banda vari munhu zvakare akazenge akupomerwa mhosva dzekunge achiita nyaya dzecorruption dzavakanga vakupomerwa mhosva kunyange vasina havo kuzobatwa nemhosva kana kuti vakapika jeri asi munhu akamboendeswawo kukoti achinzi vakanga vakushandisa masimba avo kuti vaite mabasa ichoko muhomwe. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinotariswa pari kufa vaRupia Banda. Asi muchishona kana tiri kuno kuZimbabwe vanhu vanoti wafa wanaka. Isu vekuZimbabwewo tiri kuchema nekuti vaRupia Banda munhu akazvarirwawo kuno.
Chii chimwe chingadzidzwawo neZimbabwe kubva kuupenyu hwavo?
Kunyange pavakazodyiwawo vapedza 3 years dzavo dzavakanga vari purezidendi vaRupia Banda havana kurambira pachigaro. Chinova chunhu chakarambawo chichiratidza kuti Zambia inyika isina dambudziko rekuti vanenge vadyiwa pazvigaro vagosiyirawo vanenge vahwina. Izvozvo zvinhu vakaramba vachichengetedzawo chimwe chechinhu chakanaka munyika yeZambia chinova au chino tarisirwa kuti chingaitikawo munyika yeZimbabwe. So vari pia banda vanhu vanovaona semutungamiriwo akashandira nyika yake. Ndokusaka kunyange president veko vaakaende ichilema vapawo mashoko ekuchema vachirangarirawo basa rakaitwa navari pia banda.
Mumiriri weWarren Park mudare reparamende vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaShakespeare Hamauswa avakambodzidzisa paMulungushi University kuZambia vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti vachange vachiwedzera rubatsiro rwuri kupiwa nyika yeUkraine nemari inosvika mamiriyoni mazana masere kana kuti $800 million. Mari iyi ndeyekutenga zvombo zvehondo nekubatsira vari kutiza hondo iri muUkraine iyo iri kurwisana neRussia. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri kuita America zvinoratidza kuti nyika iyi iri kutopinda muhondo iyi nekabisira. Mutungamiri weRussia waVladimir Putin vakataurawo nezuro vakati vanga vasina dzimwe nzira dzekugadzirisa gakava ravo neUkraine kusara kwehondo sezvo hurukuro dzavaiedza kuita nenyika iyi murunyararo dzisina kufamba zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya weStudio 7 namuzvindafundo Masocha nezvenyaya iyi.
Ndinoona sokuti zviri kuitika izvozvi zvokukupira mari norutsigiro pamwe chete nokunzwa zviri kunge zvichitaurwa navaPutin zvinoita kuti tione kuti hondo iyi ichiri kuenderera mberi. Zvinova zvinhu zvinoshungurudza chaizvo nyangwe vachinge vachitaudzana Russia neUkraine neshamwari dzeUkraine kuti vakwanise kuwana chibvumirano chokumisa hondo iyi, asi kana zvombo zvichienda zvekare nokunzwa kutaura kuri kuita vaPutin, tinee tichiona kuti tiri muhondo iyi kwenguva yakati rebei sepasi rose, nokuti zviri kuitika kuUkraine ndo zvatoona zvichinge zvichibata vanhu vakawanda, kuafekta vanhu vakawanda pasi rose kunyaya dzepeturo nezvimwe zvokutengeserana pakati penyika. Saka tiri mudambudziko iri kwenguva yakati rebei chaizvo.
Tinoonawo America inotaura iyo kuti ichange iri kupa Ukraine. VaBiden vataura ivo kuti vachapa mari inowedzera ye$800 million uyezve nezvombo zvokushandisa. Munoona seizvi?
Ndinoona sokuti kutopinda muhondo kuri kuita America neimwe nzira. Zvinova zvinotiswededza padhuze neyatingangoti isu World War III, nokuti zvombo izvi kupiwa kwazviri kuitwa Ukraine nerubetsero rwemari zvinenge zvichitotutumisa Russia kutsamwa kuti ikwanise pamwe kuzoshandisa atingati manuclear weapons aya anogona kuuraya vanhu vakawanda, machemical weapons anogona kuti vanogona kumadira muUkraine imomo zvozokanganisa zvakawanda zvichiuraya vanhu vakawanda, vamwe vari muUkraine navamwe vasiri muUkraine. Saka patasvika pakuda kutaurirana chaizvo kuti hondo imbomira, vachitaurirana vaikuti vakwanise kumisa zvese zvokuramba tichikutidzira, nokuti moto uyu uri kuiswa navaBiden kuUkraine havanavo option. Vanofanira kusapota Ukraine nokuti America ine zvakawanda zvainowana kubva muUkraine, pasi rose rine zvakawanda zvarinowana kubva muUkraine zvinofanira kudefendiwa nezviri kuita vaBiden.
Tinoonawo zvakare kuti pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri imomo muUkraine zvaachiita zvidzidzo zvepamusoro zvakawanikwawo zvichitiza hondo iyi vamwe vachidzokera kumusha. Pane zvamungakurudzire hurumende yeZimbabwe here yakavabatsira nematikiti kuti vawanikwe vachipa rubatsiro kune avo vakadzokera kumusha?
Hurumende yeZimbabwe yakaita zvakanaka, asi zvayabatsira vana ava kudzoka kuZimbabwe ngaichirega kungovasiya vakadero, ichivabatsira zvekare kuti kana vachikwanisa kufana kumboenda mumayunivhesiti omuZimbabwe mumapfuurire mberi nedzidzo yavo, kana vachikwanisa kuenda kune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa wana Zambia kana dzimwe paine mari dzacho ngavabatsire vana ava nokuti vana ava navamwe vose vari muZimbabwe ndo yatingati ndo future yedu hatingangovarege kuti vadzoka kumba tochivasiya vakadero vana vanga vaine shungu dzokuzvisumudzira pamwe nokusumudzira nyika yeZimbabwe nepasi rose nokuinda kunodzidza kure kure kwakaita saikoko zvino vakanganiswa hurumende ngaichiramba ichivabatsira nenzira dzaingaonavo kuti varambe vachisumukira nokuti vana vatingatiiswa nenjere vane shungu dzokuti vasumudzire nyika yedu.
Ava vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuDeFry University kuColumbus kuOhio.
Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Bazi rezveutano runoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevasere kana kuti 5418. Vanhu mazana maviri nemakumi masere nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro kusanganisira vana vechikoro makumi mashanu nevasere. Bazi rezveutano runoti vanhu makumi matanhatu nevaviri vari muzvipatara uye pavanhu ava makumi mana nevaviri havana kubayiwa nhomba asi vamwe makumi maviri vakabayiwa nhomba. Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba kuti inyatsoshanda zvakanaka. Iye zvino tomgotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nigeria inoti yakabatsira zvizvarwa zvayo zvinosvika chiuru chimwe chete nezviuru mazana masere muUkraine, asi pane vamwe vadzidzi makumi masere mudhorobha reHerson. Guta iri rave mumaoko eRussia uye vadzidzi ava vave kukumbira hurumende yeNigeria kuti ivabatsire. Vadzidzi ava vanoti havachina chekudya uye vakadzimirwa magetsi kunyange iri nguva yechando. Zvizvarwa zvekuAfrica zvinosvika zana nemakumi mashanu zvinonzi zvinogona kunge zviri mudunhu iri. Gurukota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muNigeria vaGeoffrey Onyama vanoti vari kutaura nemumiriri wenyika yavo muUkraine kuti vaone kuti vangabatsire sei. Dare repamusorosoro muCuba ratongera vanhu zana nemakumi maviri nevasere kugara mujeri kwemakore makumi matatu muchire mekunge varatidzira kusafarira kwavo zviri kuitwa nehurumende muna chikunguru. Vanhu ava vakatongwa muna zvita vakapomerwa mhosva yekuputsa zvinhu nekukonzera kusagadzikana munyika iyi. Vanhu vanodarika mazana manomwe vakasungwa mukuratidzira kwakaitika mumatunhu mazhinji enyika iyi. Sangano rakazvimirira reCubalex riri muMiami muAmerica rashora zvikuru zvirango izvi richiti mutemo hauna kutevedzerwa. Pamuva iyo vanoongorora zvematongerwo enyika nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kunyunyuta kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuramba ichikwira munyika, mapato ezvematongerwo enyika ari kukwikwidza musarudzo dzemabi election dziri kuitwa musi wa26 mwedzi uno unove mugovera wesvondo runouya, ave mushishi kumhanya nendima kutsvaga rutsigiro kekupedzisira. Mapato akawanda akaronga misangano kubva mangwana chishanu, mimwe misangano ichiitwa nemugovera, vamwe vachiita misangano yavo nemuvhuro svondo runouya. Mamwe mapato ari kunyunyuta kuti ari kunyimwa mvumo nemapurisa yekuita misangano yayo mune mamwe matunhu achinzi kunenge kuine mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiitawo misangano nenhengo dzebato ravo. zvinonzi pamutemo mapato anobvumidzwa kutsvaga rutsigiro kusvika pamazuva mana sarudzo dzisati dzaitwa. Ukowo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakatozivisawo kuti yakatodhinda kare mapepa ekuvhotesa, uye vose vari kukwikwidza musarudzo idzi vave kukwanisa kuwana gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Mapato 16 kana kuti 16 achakwikwidza musarudzo idzi. Mukutarisa nezvegadziriro dzekupedzisira dzemapato, tabata munyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato idzva repatriotic Zimbabweans vapishai muchauraya, pamwe nemutauriri webato reMDCT iro rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora riri kupinda musarudzo seMDC Alliance waWitness Dube. Tatanga nekubvunza vamuchauraya kuti zvakamira sei mubato ravo.
Isusu webato repatriotic Zimbabweans kana kuti PZ tafamba chaizvo nebhora panyaya yekugadzira sarudzo dzemabyelections ari kuitika musi wa26 March. Panyaya dzekuti mapurisa ari kubvumidza here kana kwete kusangano dzedu, isusu hatisati tapinda muproblemu yacho because hatisi kunotifaya mapurisa, tiringoita tisikazivisi mapurisa, tiri kungoita muchinyararire misangano dzedu, tongoti kana vazosvikawo petiri tinozozviona tasvika ipapo.
Vadhuve, mungatiudzawo kuti gadziriro yebato renyu yakamirawo sei kusvika pari nhasi?
Hongu, tatenda zvikuru sane mukana iwoho. Isusu sebato reMDCT riri mugungano reMDC Alliance rinovazvita ratichashandisa pamabyelections iwawa, tiri kuenderera mberi negadziriro dzemabyelections iwawa. Makaona vhiki rapfuura iri tanga tiri paZimbabwe grounds, kwakauya vanhu vakawanda chose kuti vazonzwa mashoko emutungamiriri wedu vasimboti Douglas Monzora, nekuti chii chakambokonzera nyaya yekubviswawo yevamwe vatakabvisa. Makansilas akawanda, president akazotaura, vakabvisirwa nyaya dzeuori.
Izvi tiri kutotanga kuzvinzwa iye zvino izvi kuti makansira mazhinji makabvisira uori. Tainzwa kunga maiti vaenda kune rimwe bato reMDC Alliance.
Ndo zvimwe zvacho zvavanga vakuita kana takuvati ngavauye kubato kuti tinzwe nyaya dzavo, vobva vatiza, vobva vatanga kuti ivo vanosapota vachamisa. Asi isusu sebato chikonzero chacho chaicho chakaita kuti tisanzwisisane nemakansilas akawanda inyaya yeuora.
Vamuchauraya, tiri kuona kuti mazuva ekukambena akusvika kwamvura yacheka makumbo. Urongwa hupi hwamuinawo hwekutsvaga rutsigiro mazuva ekupedzisira iwayo?
Izvozvi tiri kuita marallies etiri kuita mumadifferent wards nemaconstituencies ane maelections. Saka izvozvi tine program line up yedu inosanganisira kuchivi south kwangundu, inosanganisira mabvuku tafara, inosanganisira Highfields kuwadzana nechikanga danga mvura. Tiite misangano yedu iri kubudirira zvakanakisisa.
Toendawo kuna Vadhube. Vadhube, gadziriro yemisangano yekupedzisira yakarongwawo nebato renyu?
Tanga taronga musangano kubhinga musi wa21 wakakanzurwa nemapurisa. Izvezvi tiri mubishe rekuti tione kuti tingaite here musi wa22, nekuti vakatiti ivo vamunanga vagova vanenge vari ikoko. Asi tisu tanga tatotanga kunoti toda kuita rari ikoko, pataka vanga vatibvumira ndobva kwauya zvichinzi ZANU PF ichange iri ikoko, ndobva vakanzura yedu vakati havasisina main power. Zvakamboitika futi kuepoeth, takati taita meeting ZANU PF ikauya ikapinda ikoko. Saka izvezvi malast meetings edu tichaita kumasvingo, tichaenda kwamutare, tichaenda kunenge kuchienda mamwe maleaders edu zvavo vasiri vasimboti. Asi tichatoona kuti ndepapa pangaende simboti takunopedzisira sarudzo idzodzidzi kune macandidates edu kwatinogona kusvika tichitaura nevanhu. Asi bato rakagadzirira chose.
Vamuchauraya, muri kugutsikana here negadziriro yaitwawo neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari nhasi?
So far as a new party atinga comment too much on conduct itwa nge ZEC except kuti tikuona haitu senge ZEC ili kuanza ma meeting ma workshop kuti kubvisa ma candidates edu nema agents from campaigning kuti tipedze nguva tichiita izvozvo but as peace that takati hatisi kuita misangano naivo veZEC isusi tiri kuita misangano nevanhu vachativhotera saka misangano dzeZEC takadzisendeka pasite ndoimwe strategy yatakaona kuti ndo panenge padoto rezanupf neZEC kuti kubvisa vanhu paground kuti vaswero vari kuma meeting kadziro iripo tiri kugutsikana isu tiri kugutsika ngeground retiri kukafa hatisati tanyatsotarisa kuti ivo vacho vari kuita chii veZEC tiri kuconcentrata nekumobilisa masupporters edu
dhuve kusvikawo pari nhasi muri kugutsikana here negadziriro yaiitwawo nezimbabwe electoral commission
hatigutsikani nekuti zvakawanda chose zvavangadaro vachiita nenzira iri nani zvese zviri kutaurwa izvozvi zviri mavoters mo zvese zviri kutaurwa kuprinta maballot papers mapati zvaasina kuziva inyaya dzavaigona kuimprova kuti maelections edu asanyanyoite mutauro zvinopa dhemokrasi yedu chiremera kana zvikava pachena zvese izvozvo zvosaka ZEC ine basa rekuti inge ichiimprova maitiro yainoita masystems iwawo atofunga kuti vanozvitozivawo
vanga vari mutauriri webato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora iro riri kupinda musarudzo seMDC Alliance waWitness Dube. Manzwawo zvakare kubva kumunyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato rePatriotic Zimbabweans vapishai muchauraya.
Vatereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa chelive talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vatereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi yemunyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chelive talk chatiri kuparura nhasi ichi. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Chirongwa cheWomen's Round Table chatinotaura nezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi na8 PM tiri kutarisa nezvemusangano weUnited Nations wepagore uri kutarisa mamiriro akaita zvinhu kumadzimai kana kuti status of women uye zviri kuitika kuUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvungu yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu vakawanda munyika voshora zvikuru kurohwa kunonzi kwaitwa mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Kanembe vanozivikanwawo nerekuti madzibaba veshanduko. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri kurufu rwevaimbo wemutungamiri wenyika yeZambia Varupia Banda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumire iku studio7@vowenews.com. Munu kwanso kunzuka na odzedupa www.vowishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
So is it?